Ndofungidzira kuti DRC inoda kuti regenerate zvikuru tungamiriro weregion rino SADC ipindire nekukurumidza. Todziva zvedu kuti vanga vakatumira masoja, asi zvinoratidza kuti panga pasina kuplana kwakanaka, nekuti SADC ikatumira masoja yosvika yozonyadziswa zvakadai pasina nguva yapinda, zvotaridza kuti hapana kuplana kwakanaka. And zvinotiita kuti titye kuti nyaya yeregional stability kana kuti runyararo nekugarisana kwevanhu zvakanaka muregion ino ichafamba sei. So pari zvino situation yekuDRC iri kutaridza kuti M23 iri kuita maadvances. I think taona tsamba yavareleasa makuseni notaridza kuti vatora Goma.
Pane njodzi yei?
Fiya yedu ndeyekuti vanogona kuramba vachitofamba kusvika vasvika kuKinshasa. So maybe maapproach yedu atiri kuita kugadzirisa nyika dzine mhirizhonga seSADC ari kutaridza kuti haana kunyatsoti simbei. Tinoda kuti titarisezve kuti chii chatinofanira kuita panoitika mhirizhonga. Toziva kuti Samini yakanga iri muMozambique chibva yabviswa yakuendeswa kuDRC. Mamisheni iwaya handifungi kuti kuMozambique kana imo muDRC aita masuccesses, but zvinorevawo kuti zvinogona kukonzeresa muregion kuti panofa masoja dzimwe nyika vachitraya kuchengetedza runyararo. Kana zvisina jekerere yekuti plani yacho iri kushanda here, ichahwina here, maordinary citizens anokwanisa kuzotanga kuita hasha kuti muri kutora vana vedu muchinovaurayisa kwakati zvisina benefit kuvanhu vemuAfrica vemuSADC, asi zvichingobhenefita ivo vanenge vachitonga.
Saka poitwa sei vamutandiri kugadzirisa dambudziko iri?
SADC inofanira kuita zvinhu zvitatu. Chekutanga, kumeka shuwa kuti vanzwisisa dambudziko riri muDRC, vomisa kufa kwevanhu kana kuurawa kwevanhu, because nyaya dzatakanzwa for the past year dzinotaridza kuti vanhu vakawanda zvizhinji vakafa. And zvinoda kuti zviiswe pajekerere kuti manumbers iwayo akamira sei, uye kuti zvingaitwe sei kuti tichengetedze upenyu hwevanhu. Then chimwe chacho ndechekukwanisa kumira kuti vaungane as a matter of urgency, so utungamiriri weregion wodiscusa nyaya iyoyi yeDRC kuti voita sei kuti demokrasi isevwe, upenyu husevwe. Nekuti sezvandambotaura, takafita kuona marebels achiramba achiuya kusvika asvika muKinshasa, nekuti intention yemagroups yakaita seM23 yatingi inozivikanwa. So inoda kuti igarirwe pasi neutungamiriri weSADC woona kuti wofamba sei kuti vaprevente what we are seeing in the north, which could be kubviswa kwehurumende nechisimba.